Faro. Zinotti. Zinotti. Zinoti four
blem ngevabereki vasinobira vambozivana taivakaziyana tiri vachechi takatoonana ende panguva iyoyo dai takatodanana ndisati ndane nyadzi ona nyadzi zvadzaitana bhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingotonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana nabhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingotonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana yaive tsvarakadenga yakaumbika ndikazvitarisa ndikamutarisa ndaiona ndakadhirika apa nesmati rairova raimufita ndaitya kandidhifita pamwe ahazondigrita but kuchena kwaive kundinyangira nekuvhunduka levo ndobva ndafuratira bhebhi ndobva afunga kuti ndikumdadira ndobva azvisungira pana chekuraramira nabhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingochonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana nabhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingochonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana nyadzi dzinokunda rufu asi rufu rwazokunda nyadzi kutaura kudai dai ndine mukadzi asi nekuda kwekukwarira mukati azviuraya ndobva asiya anyora mwadi hanzi chifinu ndiwe wega wanga wava pakati pakadzikadzika kutaura kuzasi kwemwoyo wangu ndakudai webadzi asi haundide saka ndazviuraya nhasi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingochonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana nabhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingochonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana yaive tsvarakadenga yakaumbika ndikazvitarisa ndikamutarisa ndaiona ndakadhirika apa nesmati rairova raimufita ndaitya kandidhifita pamwe ahazondigrita but kuchena kwaive kundinyangira nekuvhunduka levo ndobva ndafuratira bhebhi ndobva afunga kuti ndikumdadira ndobva azvisungira pana chekuraramira nabhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingochonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana nabhebhi takaita 4 months tichionana pataionana maziso taingochonana kuti nditaure nehana tairovana ndaiti ndichamuudza mangwana patichaonana.